Ndinokuchinga ndaine mufaro vateereri, ini ndine tanonoka wande ndichiti heinoi misoro yenhau dzanhasi zvishanu zvita 28/2018. Vana chiremba vakuru kana kuti consulted doctors vanopa hurumende mazuva maviri ekuti igadzirise gakava rainaro nevana chiremba vadiki vachiti vacharamwawo mabasa sezvo basa ravawandira zvakanyanya. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions royambiravo hurumende kuti richaratidzira zvine mutsindo gore ra2019 kana hurumende ikatadza kugadzirisa zvichemo zvevashandi. Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinokwidza mari dzechikoro uye zvichimanikidza vabereki kubhadhara nemari yekunze. Varimi vakawanda vanoti gore ra2018 ranga rakavaomera zvikuru, vachiti dai zvinhu zvavanakira mugore idzva riri kutanga svondo rinouya. Sangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute rinobudisa ongororo yaro munyaya dzeuori mumapazi ehurumende. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa gakava riripo pakati peana chiremba nehurumende iro rasiya zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave.